very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 1st, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri, broadcasting from the Voice of America in Washington as we celebrate 75 years of existence.
Tonight on Live Talk, we are talking about the emergence of several Zimbabwean political parties based in the diaspora.
The number of political parties based in the diaspora has continued growing as the clock ticks towards next year's elections.
Although this is happening despite the government saying those in the diaspora are not going to cast their votes from their foreign bases, and this does not seem to have stopped the mushrooming of Zimbabwean political parties in foreign lands.
And also remember that this is happening at a time when most opposition parties in the country are trying to make a coalition or to form a coalition that will oppose ZANU-PF in the 2018 elections.
So to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Welcome back again. Zimbabweans living in the diaspora have been asked to fight for democracy back home. And this includes forming their own political parties from where they live.
So tonight we are going to discuss that, and we are ready to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Gande.
Yes, Jonga. Lamhlanje ke sithe sike sixoxe Jonga ngama bandla ezombusazwe asekhona emazweni. Siyabona ukuthi asegcwele kakhulu Jonga amabandla lawa insuku lensuku, sizwa kuthiwa sokulale iphathi esikhona. Kodwa konke lokhu kwenzakala siyazi ukuthi kona Jonga abantu abaku diaspora abanelisi ukuvota.
Asi chinofadza Chris ndechekuti mapato iwayo ari kutaura kuti aiwa isi tiri kunorwira tiri kumusha. Kana vava kunonyoresa vari kuenda kunonyoresa kumusha kuzeke. Zvichireva kuti vari kurwa vachitaiwa vanhu uyai tiungane kumusha. Hongu nhasi vateereri tiri kutarisa kuwanda kwemapato anopikisa ari kuumbwa mungava munyika nekunze kwenyika. Zvisarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika ndizvo zvatiri kunyanyotarisa nezvazvo nhasi. Zviri kutaiwa mamiriro akaita zvinhu munyika haafadzi. Zvakuda kuti tinge tichiumbawo hari iyoyo tiri pamwe chete. Vamwe vanoti chara chimwe achitswanyinda, regai zviwande zvara, tokwanisa kuswanyainda. Vamwe vachitaiwa mbeva zhinji hadzina mashe. Ndizvo zvatiita kuda kunzwa kune mevana veZimbabwe kuti ndezvipi zvinoshanda, chara chimwe achitswanyinda kana kuti mbeva zhinji hadzina mashe. Mazuva mashoma apfuura kana kuti mwedzi mishoma yadarika, takanzwa mapato ezvematongerwo enyika akati wandei akanyoreswa kuzeke. Rimwe remapato iwayo nderinonzi Build Zimbabwe Alliance, rinotungamirwa naDr. Noah Manyika. Dr. Noah Manyika vanenge vari kuZimbabwe nguva zhinji, asi kana vari kunze kwenyika vanenge vari muNorth Carolina muno muAmerica. Takanzwawo zvakare kune vanonzi Dr. Blessing Kasia Muru, vakaumbawo rimwe bato rezvematongerwo enyika rinopikisa riri muSouth Africa. Mwedzi uno takatambira shoko rekuti kune rimwe bato zvakare richaumbwa rinonzi YAD, riri kutariswa kunge richiparurwa kana kulonchwa musi wa 14 February. Mutungamiri waro ari muSouth Africa. Ndo zviri kuitwa navana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi mukana ndewenyu, titaurirei kana kune vamwe vari kuda kuumbawo mapato. Ndiwo mukana vama titaura kuti aiwa atinonzwa ari kuZimbabwe kana kuti apo pari zvino akanyoreswa nezeki anodarika makumi mashanu. Wedzerai, ndiri kuisawo rangu bato pamusoro, tizivisei vana veZimbabwe vaone kwekuteera. Asi musakanganwa kuti kune urongwa hwekuumba mubatanidzwa kana coalition huri kuitwa nemapato ari muZimbabwe kuti azokwanisa kupinda musarudzo dza 2018 akabata ana agande.
Yebo chonga siyazi kubana amabandla elizweni eZimbabwe sikhuluma nje okwakathesi bathi bona ayedlula amachumi amahlanu 50 chonga ayaphosa maybe ukufika kube 60 ngoba akuqondakali kahle kakhulu kulamanye amabandla ikakhulu amanye asemathebheleleni afana labo umthwakazi athi wona hayi asozo singene kukhetho kodwa abanye bawazi njengamabandla lawo nxa siwabala hayi baningi kakhulu
akawanda ndizozo ndinorangarirawo hama yangu mumweya muyimbi Hosea Chipanga vakanyoreso batoraro zvematongerwo enyika mumwe vanhu vari kutarisira kukwikwidzawo musarudzo tine vagara vachikwikwidza vaakuzivikanwa vaEgypt dzine munenzva vamwe vemapato anogara achipinda musarudzo zvingaramba hazvo asi hanzi mimba haibvi negosorwa ungakosora wakadii aiwa mimba haibvi inoramba iripo saka regai varamba varipo rimwe gore panobarwa mwana
chonga we have our first guest Mr. Ngarivume Jacob Ngarivume welcome to the show
Maida thank you very much
eh va Ngarivume toti tokutambirai muno ma America
sure Maida zvenyu nekutambira
ndizvozvo vateereri vangada kuzova kuti va Ngarivume vatiri kutaura nawo ndevapi ndiwo mutungamiri webato retransform Zimbabwe mazuva apera ya bato rava Ngarivume rakatorawo matano anga achingogarawo achitaurwa nevana veZimbabwe kuti adai vakatanga kutsvaira munzvimbo dzinonzi dzakawanda marara muguta reHarare zvinova zvinhu zvinotambirika tinotenda zvikuru vaNgarivume nezvamakaita nhasi tiri kutarisa nezvemapato tiri kunzwa kuti ari kurambawo achingoumbwa nekunyoreswa kuzeki uku chinove chinonzi nevamwe vanhu mucherechedzo wedemokrasi imiwo wemapato aripo nechekare muri kutambirawo sei kuwanda kwemapato aya
Right, maita vakandemiri tinotenda nekundidaidza kuprogram ino chekutanga chendingada kutaura pazviri ndechekuti ngazvizivikano yekuti ikodzero yevana veZimbabwe kutange mapato ezvimatongerwo enyika zvinotenderwa mubumbiro remutemedu kuti vanhu kana vakanzwa kuti vane zvikonzero zvakaringana zvekuti vaite bato rematongerwo enyika zvinokosha ende vane kodzero iyoyo yekuti vazviite saka from that standpoint chekutanga ndechekuti hapana chakaipa nekuti zvainzwa nekuti kodzero yevana yemuZimbabwe whether vari kudiaspora kana kuti vari kuZimbabwe kana kuti vari kupi vane kodzero iyoyo asiwo chepiri chiripo ndechekuti nzwisise kuti bato rematongerwo enyika rinoinzirwe chii kuti what is chii chikonzero chainzwe bato rematongerwo enyika kana kuti chigoro kwachifanipi saka ipapo ndopanozouye needs yekuti kunyangwe vanhu vaita political party vanongachida kuti zvinzwisisike kuti zviri kubatsira here urongwa huripo hwechinhu chiri kutarisirwa nenyika kana nemaZimbabweans kunzi chaachivwe saka izvozvo ndinoona sekuti ndo zvimwe zvezvinhu zvetonga takuda kuita reflect from these different political parties kuti how do we make it better to achieve our goal as a nation by increasing the number of political parties we have or we want to consolidate and build on the ones that we have so that we achieve our intended goal saka izvozvo ndo zvitonga takuda kuti ngokurukurirana but in principle kuti vanhu vaite political party hapana chakamboipa ichocho nokuti ikodzero yavo sevana veZimbabwe kuita
Gande, maybe you have
yes. Mr. Ngarivume, you are one of those few parties that have continued to take part in elections. What has been your experience with elections? Because we have heard some parties saying that they are not taking part because the results are predetermined. What has been your experience?
Yes, as Transform Zimbabwe participated in by-elections. The system, of course, is rigged. And as a political party, we have identified the areas that are absolutely and completely rigged by the system. But we have not only participated in by-elections previously, but we are also participating in the fight for electoral reform. Transform Zimbabwe is one of the lead political parties in NERA, where we are fighting for electoral reforms. And, you know, through participation even in by-election, it has given us or it gives us an opportunity to make an evaluation on the things or the electoral reforms we are fighting for, to see what is the level of implementation as far as that is concerned. So as a political party, we are not blind to participating in by-elections without looking at the other avenues that we need to seriously explore, which is basically to fight for electoral reform. So our efforts and initiatives has also been very strong and firm in fighting for electoral reform. But of course, you know, the 2018 election is coming, and most of the political parties in the country have affirmed that they will participate. And so that actually even brings the need for us. So if we participate in 2018, we may as well need to make sure that we keep fighting and keep monitoring progress we are making on electoral reform, which is very critical and important if we are participating in 2018. And this is what we have continued to do, to say, let us fight for electoral reform in as much as we may want to participate in these by-elections.
Thank you so much, Mr. Ngaruvume. Please do stay on the line. Chris, I understand we are now joined by Mr. Nathan Banana, who is the president of Freedom Justice Coalition Zimbabwe Party. Welcome to Studio 7, Mr. Banana.
Hi, Chris. How are you?
This is Jonga. Let me hand you over to Chris Gande.
Yes, okay. Yes, Mr. Banana, we are talking about political parties, Zimbabwean political parties that seem to be based outside the country. Of course, we are also talking about those parties that are in Zimbabwe. So we just wanted to find out from you, what has been the situation so far as trying to mobilize people to vote for you has been?
Okay, basically, we are not just a diaspora party, as most have tried to label us. We actually have structures in Zimbabwe that we've been working on for quite some time now. I think what has given that notion is basically because we had our first press conference in Johannesburg, South Africa, last year in December. That conference came about after we had a few complications in Zimbabwe. We were supposed to have it in Bulawayo in September, but due to some issues related to getting permissions to have a conference in Zimbabwe, we were forced to have it in South Africa. In terms of mobilizing support, I think things are going pretty well, especially on the ground in Zimbabwe. I think the resistance that we've had so far in terms of being a bit anti-new political parties is mostly online media, like social networks. Otherwise, on the ground in Zimbabwe, we've had quite a positive reaction from the people on the ground. Obviously, we are not naive to think that from the time that we've presented ourselves to the people of Zimbabwe, by 2018, we might come out an outright winner in the elections. On top of that, we are also aware that no single party, even some of the current existing parties like the MDCT or even the new Mujuru People First Party, can actually win outrightly without the cooperation of other political parties in Zimbabwe. So for us, it's very important that at some point, all opposition parties must come together and discuss a way forward in terms of working together so as not to split the vote in terms of identifying strategies on how we can beat ZANU-PF in 2018.
Mr. Banana, I think the question from many callers who have been conducting us here is that why are not these leaders just joining the already existing political parties rather than forming new parties?
Okay. With our party, we were actually formed in 2010, just after the 2008 election, where MDC won, but obviously did not become government for some peculiar reasons that all of us know. Since that time, we've mostly been doing some research in terms of how we would present ourselves as a political party in Zimbabwe. In 2013, we actually stepped back on the same notion that people were saying, no, you are going to split the vote as part of the opposition and you are still too small to be a significant player in Zimbabwe. So obviously, we can't keep on postponing this whole process of presenting our ideas as a solution for Zimbabwe forever on the basis that we need to support the bigger parties who have obviously not managed to remove ZANU-PF in spite of their efforts all these years. This is not to say that we do not appreciate the efforts that they have made, but I think it's important to also allow new ideas to come forward and see how best we can tackle this issue of changing the current system of government.
Quite interesting. Let's go back to Mr. Ngarivume. Mr. Ngarivume, you heard what Mr. Banana is saying there. What have you to add?
What I can say is that from Zimbabwe, and which is, in fact, the ideas in most Zimbabweans is that, you know, there's clearly a need for us as opposition political parties to work together. But of course, that coming together and that working together needs not be a blind marriage. You know, we need to reflect and come up with a way and a method to know who is who. Because there's also a danger that in as much as people are exercising their right to form political parties, their democratic right to, as Zimbabweans to establish new political parties, we also have the enemy doing the same. They are sponsoring people to start political parties and as a way to infiltrate the opposition. So that by the time you come to either a way of working together, be it an electoral alliance or an electoral pact or a coalition, you know, by the time you come to that stage, you know, there's so much infiltration that you are incapacitated. By the time, before you even come to election, it may break up. So there's also a way that we need to know who is who in the opposition political terrain, so that when you come to a coalition or an alliance or a pact, you are exactly sure of who you are working with. And that's a thing we can't negate. We can't have an oversight in the need for us to evaluate who is who, what role are they playing, and what are they bringing on to the table. So it's also a process that everybody is talking about, so that in as much as many other political parties are mushrooming, but when it comes then to evaluation, what do they have on the ground? For instance, it's very important for us to know, because, I mean, a couple of individuals, you know, a gentleman with his wife, child, you know, he becomes president, the wife becomes the head of the Women League, the child becomes the youth leader, and then they have a party, and then they come and say, we have a stake in the discussions. So we need a way to say who is who. How do we evaluate your spread on the ground? Do you have the resources, I mean, the human, the people to support you? Who are you, and what stakes are you bringing onto the table? I think it's these are genuine questions that the Zimbabwean people have, and we have to address that as political parties, so that at the end of it all, we do that which is necessary for us to deal with a regime that is, you know, that has made life so difficult for Zimbabweans. And at the same time, we also want to make sure that we replace it with a functioning democracy, so that we build for the future. We rebuild, you know, our nation, preparing for times ahead. So, but those are hard questions which we have to kind of address. And in the, I believe that, you know, when all these things are put in place, you know, all these evaluations are done, I believe absolutely that we'll come to a point whereby 3, 4, 5 meaningful and serious opposition political players will converge and come together and build something that is formidable and that will knock down ZANU-PF. It's not just about numbers. It's not just about a coalition of 50 opposition political parties. But it's about coming up with people who are serious, who are genuine, who the people of Zimbabwe appreciate. And when you have that, this is what you need.
Thank you so much, Mr. Ngarivume. Please do stay on the line. We have a caller. Tine muteereri wari South Africa. Maswera sei vakagura?
Ndaswera maswera sei tezara.
Ndaswera zvakanaka. Zita ndagona kudaidza here kana kuti ndariposha.
Mariposha kaguda.
Ah, kagula, uyagula, ndiyagula. Aiwa kunogure nani vakagula nhasi tiri kukurukura mudiaspora forum yedu nezvemapato ezvematongerwo enyika tichitarisawo imi muri kunze kwenyika mabasa amuri kuitawo mune zvematongerwo enyika kuumba kwamuri kuitawo mapato kutsigira kwamurira mapato anenge aumbwawo tiri kunze kwenyika murukuru yedu yezvino izvi tina vajacob ngaruvhume vari kushanyawo muno muamerica saka tabva tangovabata vanotungamira bato retransform zimbabwe pamwe chete nava Nathan Banana vanotungamirawo bato rezimbabwe alliance rinonzi Zimbabwe Freedom Justice Coalition vari kuuk asi bato ravo riri muzimbabwe saka kana mune zvekuwedzera pane zvavari kutaura sunungukai asi tipei pfungwa dzenyu
varume ava chokwadi vari kuita zvakanaka asi ngatizive kuti muti watova kumira nawo uyu muti mukuru ivo dai makada kuti munyatsotarisa todzokera mumasure zvakare 2002 touya pa98 matiki ese anga ari kuitwa nezanu p f haisi kuregera kuzoita zvinhu zvainenge ichiita kuti ibive maelection ivo vangangomhanyira kuronga of course mapato akawanda asi vari kuziva here kuti murume uyu ane mastrategy ekuti vanoongorora maelection anovakwanisa kuwanisa kuti vasaongorore maelection ochiita vake vaanoziva kuti anogona kungojuta panoitwa sei papapo
vangarivhume ndofunga munogona kupindura kana vabanana kana mazwa zvataurwa nemuteereri munogona kupindura halo vangarivhume
maita nepfungwa dzenyu
halo taurai zvenyu
okay thank you maita nepfungwa dzenyu dzekuti zanu pf iregime inobire sarudzo izvozvo tinozviziva saka isu setransform zimbabwe ndosakeno takati ngatiise musoro pamwe chete nemamwe mapolitical players kana maopposition parties atinawo muzimbabwe iko zvino tiri kushanda pamwe chete transform zimbabwe kusanganisira mapato akaita sana mdct kusanganisira mapato akaita semamwe ese ari muzimbabwe ari kuopposition tiri 13 tiri mune inonzi nera national electoral reforms agenda zvatiri kuita ndezvekuti tiri kugare pasi tichiti allright ngatitarise lets take stock kuti tisvike patiri senyika auro as opposition political parties tasvika sei what mistakes have we made in the past takaite mistake dzipi nemhosho dzipi how can we work on that tozviimprova sei toita sei mastrategy ekuti kana vanhu ava mobira isu toita sei pamwe chete saka izvozvo zvatipe mukana mukuru wekuti yuknow tiri kushanda pamwe chete navana mdct vakanga variko kubva 1999 vachimbobirwa kusvika pane dzimwe sarudzo dzavakambotohwina asi tinoziva kuti zanu ikarambe kubva saka tiri kugare pasi manje tichichiongorora kuti oright saka izvi tine izvi varume nevakadzi tozvishanda sei kuti tibudirire rwendo runo rwa 2018 saka ipapo zvinobva zvatipe hope yekuti tine vakanga vane manew ideas uye tine vane experience yekuti vakanga vagara vachizviita saka we are then complementing each other we are working together we are pulling together to ensure that we also build and develop ma strategy anotitendera kuti tisadzokororwa zvetakamboinzwa kumashure that's why iko zvino munhu wese ari kutaura nezvekuti aiwa ngatishandidzane pamwe chete tisazoite nonzi splitting of votes setakaita last time yevakatora advantage of saka we are then saying ngatichiona kuti tsoro yacho toitamba sei yakanyatsonaka nokuti igame yechesi oda kugara wotarise tsoro dzako woona mamiriro adzo mowirirana kuti kazo muvhe iyo neiyo neiyo tinozoita sei iwo kana vadai 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 zvinova zvinhu zvatiri kuita patiri kugarisana pamwe chete saka nguva nenguva semaprinciples kana mapresidents emapolitical party ari 13 tinomita misangano yedu yemwedzi and then tine madepartment nemadivisions anonzi ana secretariat nematechnical working groups ari kusangana achikurukura kuti toita sei kuti tigone kurongesoro yedu ibe zvakanaka saka ivo basa ndovatinonga tichiita nguva dzose muzimbabwe kuti tigone kuronga kuti tisazomiridzirwa sezvetakaenzwa kumashure
thank you so much maita basa vangarivhume ndofunga vakagula mapindurwa ipapo
vapindura asi vari kuziva here kuti izvozvizvi vanhu vari kunyima chikafu chikafu chiri kupiwa mamanhikirikiri chiri kupiwa vezanu p f chete chete vari kuziva here kuti zviri kuitika izvozvo kuti zanu p f iri kutotenga vanhu
vangarivhume ngoti 30 seconds dimu nekuti nemumwe muteereri aripo hanzi zanu p f iri kupomerwa mhosva yekushandisa chikafu kukwezva vatsigiri
tinozviziva izvozvo vakagula nemi vesateri tinozviziva nokuti mareport iwa yakauya zvokuti pane imwe strategy yedu yesenera patori nenyaya yekuti tiendese kumatare dzimhosva vamwe vevanhu vanofanira kuva impartial for instance pakudistributa kwechikafu but iwo havasi kudaro saka tori nemastrategy takatoumba ezvinhu zvetakatowirirana kuti izvizvi ngatiite titagete certain vanhu vari kuita zvakaita seizvozvo kuitira kuti tisadiscourage kana kuratidza kana kuita bring awareness yekuti ndo zvavari kuita saka hongu information tinayo ende tiri kushanda handingapi madetails emastrategy etakaita come up with kunera for instance nokuti izvozvo tikape mastrategy iwayo anozozivikanwa but tiri kuzviziva ende uye tine zvinhu zvatakaronga kuti tiite kutiyamure vanhu vasabatwa uyanga hwakadaro nezanupf
aiva maita basa vanga arivhume vakagula ndoimba mapindurwa tinotenda zvikuru regai titore mumwe muteereri
aiwa ndatenda tezvara
maita basa morara zvakanaka tina vasimbi moyo vari kubitrisi kuzimbabwe uko vamoyo maswera sei
ndaswera baba maswera sei
aiwa taakutoswera kana madai kutitsika mudariro pindai zvenyu mudariro
okay chekutanga ndida kukutenda restudio 7 nebasa guru ramuri kuita rekuti painfomation ini panyaya iyi yekuti mapati munguva tinoramba vanhu vachifoma mapatira ini tikuona kuti hazvazvichanyanya kubatsira izvozvizvi zvechokwadi mapati aripo akawandisa zvekuti unotowana imwe yaii inowirirana nechipfungwa dzako nekuti iyezvizvi muri kuti kana yafoma pati woti vaakujoina chitai grand coalition hazvinaza zvinonyanya kubatsira uye tinoda kuti tizive kuti ka ZANUPF inogona kudyiwa nechiri grand coalition nepati imwe chete sekudyiwa kwayakamboitwa nemdc 2008 chiripo chete ka vanhu vazhinjika vanotarisa divi rimwe chete tine shushuwa here kuti ZANUPF tine shuwa here kuti tikaita grand coalition inodyiwa nyaya iripo apa ka ZANUPF inohwinda ka chikafu chamambozi vachichitaurwa 1 plus vanhu marural constituencies vanotyisidzirwa zvinotyisa zvekuti vanoiswa magurupu magurupu wopowa manhamba kwoita mumwe anenge achinyora mazita ari uko honzi tikangoona vhoti pagurupu renyu imini munofa asi apa vanhu ava vanenge vasingazivi kutika ava vanhu havana access kumaballot boxes but vanongotyisidzirwa zvokuti munhu anofamba achitozika kufamba chaiko anenge aoa kuti pamwe ndaakutozikanwa kunzi ndichavhotera zvakare saka ndo zvimwe zvatinofanira kutarisira izvozvo izvo
maita basa zvikuru vamoyo regai tipe mukana kune vatiinawo Mr. Banana, are you still on the line?
Yes, I am here.
I'm not sure whether you are conversant with Shona.
I can understand Shona. I can speak, but not very fluently.
No, it's okay. You can respond in...
Problem ya tina ande kuti my strategies ya tina otikawa discussa pa online anonesa because obviously wanweza nupe wakato terera of this conversation but what is important is voter education if we can have extensive voter education in my rural areas and even if voter education ya chwe iripo the problem is wanwano chizirwa serek ne wanweza nupe ya so unless there is a way of where we can encourage my forces like people like the police force to be impartial in terms of nyaze voter education and even when during that campaign period not even during the campaign period right now from the time the election runs to the next election these voter education campaigns should be ongoing not only just a few months before election because zvirikuitika nekuti vanhu vanotya even if we go with this voter education campaign now, when it comes to voting, pane vamwe who do not know how to write, so they are sometimes assigned one, like maybe few from the police force to go with them to the voter ballot box. And this is where intimidation actually happens. So for someone to vote without that intimidation, it's going to take a lot of work by all parties involved. Because right now, the honest truth is that we do not have a level playing for political field. I mean, it's only last year where we had over $15 billion disappeared, and no one knows what happened to it. Later, the council on the banks, people could not withdraw any money. And then later, we hear about Mabon not being introduced. But right now, last month, I think, ZANU-PF announced that they're going to get a campaign, and they're going to issue my Android phones and several cars to my youth to go and start their political campaign. Maria Cheruku Vagupi. You know, it's those sort of questions where even if we were together as opposition, it's also we have to try and raise funds from the members of the public and other sources. But as long as there's no transparency in the way political parties are funded in Zimbabwe, we're going to still have a serious problem. Because right now, people in Zimbabwe are suffering. We've got one of the highest levels of poverty. So when we're going to have elections with such an environment, what are the chances that vote buying is not going to be the source of winning for any political party?
Thank you so much. One more end of Ngamanzwa, Mindure Yama PY. Thank you so much, Mr. Banana Chris.
Yebo, Mnumzana Banana, ungasitshela ukuthi ibandla lakho lona limi njani ukuthi lilethemba lokubana lingavotelwa emaphandleni asithi uzumba kumbe phakathi kona le eBikida.
Tina owakadesi silama structures eGoromonzi, eMtare, eWange, and most of Bulawayo, we've started building structures there. I think I'll be lama rallies, but hopefully sometimes this year we might start having a few rallies. The only reason why we haven't had ama rallies is the fear that some of our members might start being targeted in terms of political violence by these big political parties. Our intention really was to have most of our rallies in 2018. But if the environment improves, obviously we will try and see if we can have a few rallies this year. We're actually planning to have a press conference in April in Harare, and then our Congress in Bulawayo sometime after that.
Looks like you still have a lot to do. But you think that by 2018 you'll be ready?
We will. I mean, obviously, as a new party, we're not looking at an outright win, but we're looking to have a few members of parliament in 2018. But who knows? If our fortunes turn out and everything moves faster than we expected, anything is possible in 2018. Otherwise, if I'm to be truthful, 2018 is when we're putting our foot in, and 2023 is when we are going to actually be looking at being government. But for now, as a new political party, we're not focused so much on wanting to outright win, but wanting to work with others to see how we can secure certain constituencies. We don't want to divide the vote. We are willing to negotiate, but we are not going to negotiate without, like what Mr. Guvarume was saying earlier. But, you know, people need to know, what are your numbers there? How are we going to determine the numbers? Are we going to have democratic elections between those who will be members of the coalition and see which one is the winning candidate? How honest are we going to be as new political parties and old political parties in terms of choosing my candidates for the coalition? So there needs to be some form of transparency and democracy in the way we nominated the coalition candidates for 2018.
Hayi ungaqhubeka kubambile lapho silomlaleli umhlanga osifonela ekubulawa kunjani mhlanga
ngikhona mfowethu kunjani semaphisa ngikhokobulawa mfowethu
usemaphisa kunjani khona apho ekhethe
hayi ku are right mfowethu
liyani izulu
hayi izulu liyana mphela
kuhle kakhulu ungasipha imbono yakho
wena mfowethu lokho okuqala nje labantu abavula ama-political parties ngalesikhathi imidlala badlala ingqondo zabantu basezimbabwe they are greedy opportunists asebabona ipolitics ngathi indawo eyokunothela awu age abantu basezimbabwe ukuthi bangalandi lo ngamaphathinyana konke lokho okuvulwa kwelamandla okunye kuthengwe izanu-p f mabangaqali mpela ukudlala ingqondo zabantu this time this time on bebevula amaphathi ngalesi sikhathi ilizwe lifile kangangaka abantu abangaphelelanga engqondweni fowethu laba abantu ngeke uyevula iphathi usese-south africa uyevula iphathi use-america yikudlala lokhu abantu abalandele opposition party A1 MDC MDCT lokho kunongaphathi zabo bazokubona after sesukuyikusangisitha iZANU-P F embusweni ikuhlala ngengqondo zabantu ama-opportunist labantu very very cruel.
Hayi silabo khonapha uthi bakuphendule mnumzana banana nangu umuntu uthi hayi libumele lijoin iMDCT.
Iproblem baba le MDCT besilayo sonke mini from the time it was formed. She supported all these years and in 2008 bekumele ukuthi bethathe bebe yigovernment kodwa kuhambe njani? Sicine sisiba le GNU. And should we continue to look at this support ngokuphela with the same leadership ekhona phana sithi yayi babazathambisa phambili bengafuna ukuthi be accommodate amanye ama ideas from other people within that political party. The reason why is it that in MDC ithole a lot of breakaway parties right now bafuma ama party abo. Why wasn't ukuthi why uleader nxa ngoleader why enganegotiate ngalabantu balabana bakhe abasukile wathi madoda yatho ndile ukuthi singasebenza layo all right manini mina ngithini ngimeceleni sibichuze omunye umuntu aye phansi because lapha nangizamile kwayala.
Hay sibongile baba banana ngiyabona uzwile ubaba uNdebele uzwile ke impendulo kababa uBanana.
Avela angizwa lutho mfowethu lo muntu akayazi into ethi ayikhuluma athi ngo-2000 yayefayela indlela upha yena wenzani ngokungabantu ama-opportunist okufuna ukuxoxa imali zabantu ukudlela abantu imali lokho kungabantu manje.
Hayi sibongile sibongile ngombono wakho uhlala usthinta ufungena ehlelweni lapha siyabonga kakhulu ukuthi abalaleli bafuna ukungena labanye ekuhlelo sibongile kakhulu baba Mhlanga.
Yabonga mfowethu.
Ye kwakathesisi lo Ncube. Ncube kunjani?
Hey ngiyaphila wakuthi vele njani kodwa?
Ye ngubaba uGande lamhlanje hayi
ngisese. Oh baba uGande.
Ye.
Yeah, hayi ngibe baba hayi manje kuje bani.
Hayi sibonge ungaphu se South Africa ngapi kwakhona?
Ngise South Africa lapho eJohannesburg.
Oh, ejo eGoli kanye. Hayi siyabonga ngasiphi imbono yakho?
Mina baba ngibona ngathi la maparty amaningi la hayi kudlala isikhathi futhi nalabo amaparty afunikeza i-coalition nabo. Amaparty eZimbabwe kawafiki na four but lawa bantu bazivulela imisebenzi thina ama-supporters asiyekeli ukusupporta abantu laba abaphuma beqebuka besikhathi bazivulela imisebenzi ukuthi bangene ephalamende nanko phela sebeze ukuthiwa kunokuzayenziwa ubumbano lwamaphathi aphikisayo sebevula amaphathi amaningi angasozasinede ngalutho babalekani ku-m d c nxa unento oyisolayo kuyahlalwa phansi ukuthi into lengasiyifuni linegotiate ma kuyezwa amavoti kuvote kulandele leso kuyinto ewine ngabantu abaningi hathi ukuthi ukuphuma ephathini yikulungisa izinto ngibone ngathi kabulo iqiniso kwabo kanti
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ubulalele lapho sizambuza ke esilabo lapha obabungarivume lo mnumzana banana sizababuza ukuthi kathi bazwile yini umbuzo wakho sizababuza jonga
Chris just reminding our listeners and viewers that Pastor Ivan Mawarire was arrested this evening on arrival at the Harare International Airport. We checked with the police and police spokesperson, Assistant Commissioner Charity Charamba confirmed that. And she said that he was arrested because he escaped bail when he left the country about 6 months ago. We had to get more details, but that's the situation or that's what's happening now to Pastor Ivan Mawarire. He decided to return to Zimbabwe today and over Wango Shikosungwa. Christa Webb na Dr. Noah Manyika, wanoe mutungamiru webatore Build Zimbabwe Alliance, Varimuno, North Carolina, Mu America. Dr. Manyika, welcome to Studio 7 Live Talk.
Thank you very much.
Welcome. Anyati na ndiyo yema patwezi matungeru wenyika hariku umbuga kutakwikwiza ni Zanu PF. Vatereru hariku pinda omu chirongwa chipa maoni rao. Parish ino pachirongwa tina wa Jacob Ngaruvume wanutungamira batore Transform Zimbabwe. Pamwechete na wa Nathan Banana wanutungamira batore Freedom Justice Coalition Zimbabwe Party waruku UK. Wangaruvume wari muno ma America ma waruku shanya. Mufunzo watinga tanga nemi ndewe kuti zvizva mungawimbisa vana weZimbabwe tichiona kuti kune mapato anopikisa akawanda nechakare vamanyika
tinovimbisa vana weZimbabwe ndechekuti tino isusu seBuild Zimbabwe Alliance tokuda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kuitira kuti tikwanise kuita zvinhu zviviri chekutanga ndekuti pauye shando kumuna 20 echipiri ndechekuti pave nevatungamiriri kwete just ku state house but vatungamiriri ku parliament vatungamiriri kuma council vachaita kuti zvatatakamirira nezvatatirwira tikwanise kuzviita vatungamiriri vanogona kushandura mamiriro ezvinhu ndinonzwa kazhinji kachona pachitaurwa nyaya yemapato akawanda nyaya iripo ndeyekuti isusu seBuild Zimbabwe tinoda kuti vanhu vabatane there is no doubt about it. Tinoda kuti vanhu vashande pamwe chete tinoda kuti vanhu vabatane pachinhu chino make a sense chichatiita kuti tikwanise kuita izvo zvatinofanira kuita kwete kungoti ngatingobatanai tinogona kubatana futi mukaruza futi kubatana kwedu kunofanira kuinspire vanhu kuti vauye kuzovota varegister kuzovota because vanonyatsoona kuti utungamiriri watu kupiwa nevanhu ava ndo utungamiriri chaiwo uyezve vision yavainayo yekuti zvinhu zvichafamba sei ndo vision yatinayo so isu ndopatimire.
Mr. Manyika, you worked very well. You've been working with with Pastor Mawarire. Perhaps there's something the latest that you have on Mawarire. What is it?
Well, you know, the latest that I have is exactly what you have. For me, I think this is a terrible thing that someone who is a Zimbabwean who was simply stating his opinions about the directions in which we should go, and it's something that he is really entitled to by the Constitution of Zimbabwe. And, you should end up in legal jeopardy simply because people don't want to admit that our country is dysfunctional. By the way, I just came out of Zimbabwe for a few meetings, but I'm going back, and I was there for the past 3-4 weeks. And in fact, I have actually transitioned to Zimbabwe now. And when I was there, it was raining. And one of the things that I noticed was that what is supposed to be a blessing for our country, which is rain, becomes something of a curse because it is falling on uncollected garbage and sewage, which is on the streets and going into our water system. And those are things that every Zimbabwean is experiencing and seeing. So when someone like Pastor Ivan Mawario or any of us points that out, that should not land us in legal jeopardy. I mean, I know the police are saying he skipped bail and so on, but I'm even going backwards to the very basis of his being brought on trial in the first place is ridiculous. And these are the things that, people, even those people who are in the judicial services, need to just say, look, this is ridiculous, and dismiss, such made-up cases.
But this case, was it not dismissed? Which bail are they talking about, do you know?
Yeah, I mean, it's not even clear. I mean, I don't have all the facts. It's not even clear. But you know something, guys, this was what was troubling for me when I was driving, in Zimbabwe. I go from Harare to Chitungwiza. I was going to go to a meeting in Chitungwiza. And every 2 miles or so, there's a roadblock. And these police, they are going to find you guilty of something. And our country has really been reduced to a police state where people can just make up a crime. And, and each one of us is supposed to, we will find ourselves in legal jeopardy even when you haven't committed any crime. And you know what? It's the same thing when someone actually rises up and starts speaking out against these things. And, you have all these made-up charges that are brought up against you. And, you know, it's very, very important that, you know, we see all this, and it's very, very important that we bring about the change that we need in 2018.
Okay, thank you so much.
Okay, tine muteereri vari kwarusape maswera sei?
Ndafera maswera murundi.
Ndirokunzwa zvakanaka zita ndora ndisina kunyatso zita ndora ndisina kunyatsonzwa zita ndiani?
Mabaudi.
Ah, vamabaudi.
Hey.
Aiwa sungai ngadzisunge dzisimbe mabaudi ngasunge nyika inake tipe pfungwa dzenyu.
Hello.
Hey, hello. Taura itinzwe.
Ndiri kutaura pamusaka pezvemaye mapato mapato ari kufomiwa. Mapato mapato aya munoziva kuti Zanu PF iri.
Tarasikirwa zvakare nemuteereri. Mabaudi vanenge nhare yavo inenge yadonha. Regai tiedze kutora zvakare vangarivhume nekuti nhare yavo yanga yadonha. Regai tiedze kuvadzosa zvakare pachirongwa. We are trying to bring back Mr. Ngarivhume to the program. Chris, maybe you can talk to Mr. Banana while we try to bring back Mr. Ngarivhume.
Yes, Mr. Banana, you heard the callers. They some of them are saying that you know, you guys are wasting time and so forth. What's your response?
I think it's unfortunate that it seems that people are only now focused on the larger political parties in Zimbabwe. Us as Freedom Justice, we were actually formed in 2010, like I said, and we were busy planning and researching our strategies, you know, studying what the political environment in Zimbabwe was because of what we had seen manifesting itself in previous elections since the emergence of MDC as a major political party. And it's unfortunate that the time that we're coming out now, people are actually tired of having ZANU-PF in power all the time. So they are not even looking at the weaknesses of the current opposition. I mean, if we look at them in terms of even their local government, they've been in local government and how they've been performing, it's very hard to differentiate them and ZANU-PF in terms of the corruption that has been taking place. So, you know, we are bringing in what we call transparency and accountability. Our political party, as it is, if you join as a member and you are a paid member, you will have access to our financial information on how much donations we are receiving, how much membership fees we are receiving, and how we are using it across our party structures. This is the sort of model that we want to introduce when we become government at some point. And I do not think if there is any member out there who can honestly say when they join a political party, they know and understand how the finances of that party are going in terms of the distribution of the donations, the membership fees, how they are used across party structures. So what we're trying to say is we cannot just replace ZANU-PF, which hasn't been transparent, which has been corrupt, with another untransparent political model where people won't know where exactly that party stands in terms of their finance. Right now, we all don't know ukuthi imali ye ZANU-PF ivela ngapi. How are they spending their campaigns? We've heard of them having dinner fundraising events and raising millions of dollars. But how do they manage to convince companies to come forward to their dinner? We haven't heard much of opposition parties doing the same thing. There's no transparency in terms of funding. So everything is based on secrecy. Tina City, we want everything to be transparent. People must know if they pay for a membership of $1, they should know how that dollar is working in our party. So it's about transparency and accountability. And without transparency and accountability in any institution, public institutions, we're not going to go anywhere.
Thank you so much, Mr. Banana. Do stay on the line. Tine muteereri mukoma hustler vari ku Botswana. Magadi mukoma hustler.
Tripen magadio.
Aiwa tirwa penyu kuri sei ku Botswana.
Sa ku Botswana kuri right.
Nyaya iri mudariro mainzwa tipeiwo pfungwa dzenyu.
nyari mdarei inyari lakuti batuke zakanaka taita dambu juka kuti pane vamwe varoda kuti vadzongo nyudze motoro kubvira posta vamwe vada kupinda nepa back door so tinotanga nekudai pane nguva yekuti vanhu vanofanira kunge vachiverenga mbeva tichibvisa mbeva pana namudumi dzinogona kugara dzese saka kana pachitaurwa kunzi mapolitical parties anofanira kubatana hatikurewa kuti vese ivava vanhu vari kuregister 50, 60, 70 or 100 of those political parties will be part of the grand coalition. No. Pane nguva yekuti tinofanira kuisa shana ugogo then ana mune tovarasira uko and those are some of these things that are just mushrooming kuti vakonzere discord so these people havasi kuda kupinda maparty structures. This is why you find most of these guys vari kudiaspora anenge achinzi doctor chakuti chakuti and whatever. At the end of the day, it's not about the doctor ani kana the doctor ani. These people must come bojena mastructures emaparties aripo and tokwanisa kunge tichisa musoro pamwe chete and work towards having a proper and a new government. So what these guys are now looking for is kuti pachazonzi ma political parties in mubatanizwa and then they just come in from nowhere. We've had a bad experience from Atam.
Mkoma hasla, rambai maka bataka. Mkoma hasla, mira indi boti mupindurwe ipapo na wa Manyika. Dr. Manyika kana mchukwanisa kupindura. Zvinga zvowanda zvinoda kupindurwa. Mbo wapindura ipa ne zvavataura izvo.
Ama yangu because
vari kutaura pamusoro pemapato ari kuumbwa matsva saka ndangoti imiwo sebato raumbwa idzva pindurai
so ini ndichanga ndichida kutaura ndechekuti ava vari kutaura ini handivazivi isusu we have been working Zimbabwe for the past almost 20 years actually zvimwe zvinhu vanhu vanozongonhwa zvinenge zvaannounswa publicly but tanga tiriko tichivaka zvikoro tanga tiriko pamacommittee training and leadership for the past 15 to 2. Saka pane this deliberate attempt to disenfranchise people nemhaka yekuti vanenge vachirwe vanhu vari kudiaspora and inini as far as I'm concerned it's a problem even kumapolitical parties which are there, which are in the opposition right now. It's not just a problem in ZANU-PF. Saka vachinzwa vanhu vachitanzi uyai mupinde muparty structures vanenge vachiziva kuti ukada kuti iwo upinde muparty structure yachona uchanzanzizvo wanga uri kupi for the past 5 years. Nyaya iripo ndekuti Zimbabwe is broken and the brokenness in Zimbabwe needs to be repaired by competent people wherever those competent people are. Pane chizano unoziva kuti chinhu chinonakidza about nyaya dzevanhu vekuopposition vamwe ndekuti vane chizano futi ichizano chekuti hanzi wakaenda kuhondo here saka kana usina kuenda kuhondo therefore haukwanisi kupinda pakati chizano ichochocho and chizano chacho nacho chinofanira kupwanywa chizano ichocho nekuti muzimbabweni wherever they are muzimbabweni kana vanhu vari kumusha vachiita depend to the tune of almost $2 billion on maremittances anobva kudiaspora vanofanira then kuunderstanda kuti vanhu ivavo vari kuita support the people at home mazimbabweni is just like them. Saka inini mhinduro yangu ndeyekuti hapane chizano chiripo ekuopposition ende chizano ichocho choda kudisenfranchisa vanhu and that is something that needs to stop. Zimbabwe will only be built when every Zimbabwean is allowed to play a part. You know something, imagine, you know, if I may actually add one more thing, Banab.
Just 30 seconds, Dr. Manyika.
Okay. Saka uchiona vanhu vamwe opposition vakanyarara panyaya yediaspora vote. Saka uchiona vanhu vasingapresi for the diaspora vote. Munhu wese kuZimbabwe anofanira kuvhota, anofanira kuve involved in the political process. Zvisinei kuti ari kubva kupi. Political participation is for all of us.
Thank you so much. Mkoma hasla, ndofunga mapindurwa. Regai tipe vamwe mukana.
No.
Aiwa, mkoma hasla, tine vanhu wakawanda varoda kupinda muchirongwa.
Chimbomirai. Dambu dzigora rina riripo murikuona. If people feel that there is no democracy even from opposition, then why would they want them to be part of the grand coalition? The opposition parties are not democracy.
vanhu vada kupinda mubazi nepa back door.
Havasi vese vari kupinda mu Grand Coalition.
Yes, and so kana vasi ri kupinda ngavagare ikoko. These people do not have a constituency.
Right. Mukoma Hasla. Dr. Manyika Mukoma Hasla. Regai tipe mukana kuna vangarivume vapindure nekuti tine mapato aripo saka tinoda kuti tipe vamwe mukana. Tikapa vangarivume mukana wokupindura tozopawo Mr. Banana mukana wokupindura. Vangarivume nyaya iri kutaurwa iyi.
Zvine zviviri zvandoda kutaura panyaya iyoyo. Chekutanga ndechekuti ndoda kuti ini nditi ndinonzwisisa frustration ina mukoma Hasla yekuti vanoshungurudzika kwazvo kuti vanhu vakagare mudiaspora ende uye tinongozovaona kana takuende kumavote and so on and so on. Ndonzwisisa kuti frustration yenyika yakaoma nevanhu vakaomerwa, saka I understand his frustration. If that is it, may I also understand that you know my diasporans are equally Zimbabweans. Zvinokosha kuti to make sure kana kuti tine chokwadi chekuti my diaspora kodzero dzavo dzavanadzo dziripo. You know, I've never been a diasporan. I've never lived in diaspora, but I understand they are fully Zimbabweans. Let me come to the issue, and ndinofunga kuti ndola kuaddress is my second point, which is very pertinent, a diaspora vote. Isu tinotenda setransform Zimbabwe and even as citizens kuti madiasporans vanhu vari kudiaspora maZimbabweans and vanofanira kuvota, and we are also pushing for the vote yediaspora kuti ngavaone mukana wokuvota. But equally tine chinhu chatoda kungwarira, chinhu chemasafeguards anodiwa pakuti madiasporans avote, nekuti rinogona zvakare kuva dhoo guru rekuti ZANU igobirira. Munowina kuZimbabwe ikoko kwatinogara tinowina. Then diaspora vote mamillions mangani mavhoti eZANU PF. Because mavhoti iwo kana akanzi ari kupinda kumaembassy kunokondorwa neZANU PF maZimbabwean embassy, you know, who knows what will happen? Who protects mavhoti iwayo echibva wherever they are kusvikaswe kuZimbabwe? What safeguards have we put in place to ensure kuti kana diaspora ikavhota ZANU haishandisi dhoo iroro kuti idire? Saka zvese izvi zvinhu zvatiri kuongorora as transform Zimbabwe and also as even Zimbabweans in general and as citizens. Kuti yes, we want the diaspora vote, but equally we need to make sure that my safeguards are in place so that we don't give an open door to ZANU PF. You know, they can actually address any door that can come their way. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti aiwa ngatitemesha kutaongorora tawirira nazvo. Isu, as you know, transform Zimbabwe tiri bato rinogare pavanhu. You know, iko zvino tine ma-clean-up campaigns atiri kuita tichibatsirana nevanhu kuita deal with typhoid. Tikliye nzvimbo dzine marara akawanda dzanga dzinokwanisa kukliwa. So that, you know, we do something. We don't just blame each other. Ngatisangoramba tichitukana nekunyombana nekupopotedzana. Ndo culture yepolitics dzatisingadi munyika yedu, kana kuti ndo culture yepolitics yauraya nyika yedu yeZimbabwe. But I should rather we be on the ground speaking to people, identify what they need, and then we do it with them daily so that we build a better nation inekunzwisisana, so that we come together and push for a common agenda to make sure that Zimbabwe is free from the scourge that we find ourselves in.
Thank you.
Yes, we understand the need.
Thank you so much. Thank you, Angarivume. Gaitipe mukana tine muteereri.
Yebo, basi lo mlaleli lapha uAndrew. Andrew, ungasithi nje ngamafichane isikhathi sesidliwe ngumangoyo. Hello, Andrew. Andrew, I think Jonga will.
Phone is a problem. Maybe you can talk to Mr. Banana.
Mr. Banana, can you just wrap up? Oh, before we go to Mr. Banana, Mr. Andrew, kunjani?
Ngiyaphila linjani?
Siyaphila. Yazi isikhathi sesidliwe ngumangoyo. Ungathi nje ngamafichane.
Ngibe ngilizwa mina. Ngithi mina amaphathi wonke lawa ame. Ngoba amothi sikhathi abaqale bavotele one party azibana bazafoma amaphathi abo lawa, indaba bengaboni ukuthi bona bayasetshenziswa izikhathi zonke. IZANU ithuma abantu bayo ezikolo babangama-headmaster yonke indawo, bona indaba bengavakatsheli iZANU bebona izi-strategy zeZANU kodwa bezazi iZANU.
Ah, siyakuzwa sibili isikhathi iso sesidliwe ngumangoye sizakuthinta kumalanga alandelayo. Mr. Banana,
sibongile
kakhulu. Mr. Banana, your last words, just a few seconds, we are wrapping up the show.
Okay. All I would like to ask all the Zimbabwean citizens is to take time to do research on all these new political parties and try and see what they are, what are they doing right now. Do they have structures in their areas?
Thank you so much. I think they heard you. We are out of time. Unfortunately, we'll have to catch you next time, probably next week. Thank you so much, Mr. Nathan Banana of the Justice Coalition Zimbabwe Party, and Mr. Noah Manyika. We also had Mr. Jacob Ngarivume. My name is Chris Gande. Good night.
Enda mjonga kande miri, toti murara, raganaka vatere, ritobata na mangwana, pachurongwache Live Talk.